zerenga ishoma
zerenga ishoma
zvinhu zvacho zvakaoma
zvakaoma
hanzi tongoda vashoma
hanzi tongoda vashoma
shoes that I walk in must be stilettos cause I'm so high like I'm singing falsetto police on my case cause I murder instrumental wait is this another incidental I'm just all skidding wangu musandi zama I know your folks reading period y'all bleeding I'm just counting my chips quitting my jiggies the bite and suck on the flow quitting my hickeys but I deliver some cold facts off the hinges push push what decided when in my inches lecturers might feel this consider this my thesis out of this world like some alien species where's the new Zimbabwe we are tired of old species but that I show my quarter kupinza mashoma
chingo verenga ishoma
verenga ishoma
verenga ishoma
verenga ishoma
zvinhu zvacho zvakaoma
zvakaoma
hanzi tongoda vashoma
hanzi tongoda vashoma verenga ishoma
verenga ishoma Verenga ishoma
Verenga ishoma
Verenga ishoma
Verenga ishoma
Zvinhu zvacho zvakaoma
zvakaoma
Hanzi tongoda vashoma
Hanzi tongoda vashoma
Chingo verenga ishoma
Verenga ishoma
Verenga ishoma
Verenga ishoma
Zvinhu zvacho zvakaoma
zvakaoma
Hanzi tongoda vashoma
Hanzi tongoda vashoma